The move foreign exchange allocation committee in engage fund raku it come up nema priorities yenyika in terms of ma import requirements edu. Yaita come up ne priority list yochi allocator the limited foreign exchange irimi economy in accordance ne priority list inenge yavumiranwa. So it's not about to talk about any transparency, any accountability. Because makawana committee ya iskwa, ya kango ingori ne wano, we mu government chete.
Zwa mungori newe hurumende chete, musina we ma business, ne wamwe we kunze, we sa, inozo shanda ichi udani anza, zakati iwo wano, wari kunze, wasi imo mairi kudai.
Pana zaka nina zino, za tunu tarisa yote singe zichibuda. Urumende mrukutuona matambudziko arimo mu economy pane nguwa ndiye kutotaura kuti urumende yatosvika pakuomerwa nekugumirwa zvazvinei zvichida kuti urumende yezvininipisa yotsvaga even vana muzvinafundo yotsvaga vemabhizimusi yotsvaga even mamwe mapato elabor civil society wogara pamwe chete wobvumirana kuti zvoitwa sei kuti nyika inge ichivandudzika uye inge ichipfuurira mberi.
Totarisawo kuti iyo komiti iyo inenge iine simba rakakura zvakadii mukutaura kuti zvinhu ngazvinzwai mari iswapa.
Inenge iine simba but of course dambudziko rinoitika munyika isa nyika tisirisimukira ndezekuti makaona even macentral bank edu anenge asina autonomy yakanyanya from mapolitical interference. Saka there is always political interference yekuti high political offices could actually influence even among my decisions and engage that in favor of what I'm going to be politically exposed.